reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 18 Ndira 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizvi muchirongwa chanhasi.
Ndakataura chitanga kuti President Chamisa is surrounded by criminals. Vanhu vavechiti ndivenhema.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kuramba mashoko ari kutenderera pamadande mutande ekuti vadzingwa mubato reCitizens Coalition for Change.
Mvura yakanaya chaizvo muguta reGwero, asi kuti pane vanhu vatingati vapindirwa nemvura mudzimba, zvaizvezvi hapana vati vapindirwa nemvura mudzimba.
Mafashamu emvura okanganisa vagari vemugweru. Tichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kuramba mashoko ari kutenderera pamadande mutande ekuti vadzingwa mubato reCitizens Coalition for Change, CCC. Zvichireva kuti vanenge vasisiri meya weguta reHarare. Vamafume vaudza Studio 7 kuti havana tsamba yekuvadzinga basa yavati vaona, vachiti vange vari kutoita basa ravo semazuva ose. Pane tsamba iri kutenderera iri kunzi neruoko rwemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaPromise Mukwananzi, yekudzinga vamafume nemamwe makanzura ebato iri vanosanganisira meya weguta reMutare amai Sofia Gwasira, nemutevedzeri wavo vaCloud Nengomasha, nemutevedzeri wameya weBulawayo vaEdwin Ndlovu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vachamisa uye mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi sezvo vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi vanoziva nezvenyaya iyi vati matsamba ekudzinga makanzura aya basa akaendeswa kugurukota rebazi rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando. Hatina kukwanisa kunzwa divira vachitandowo panyaya iyoyi sezvo vange vasiri kudairawo nharembozha yavo. Asi vanozviti ndivo vakafanobata chinzvimbo chemunyori mukuru weCCC vaSengezo Shavangu, vanyora gwaro vachiti kudzingwa kwavamafume nevamwe vavo kuri kunze kwemutemo sezvo vari ivo chete vane mvumo yekuita izvi, uye pachine dzimwe nyaya dzekudzingana mubato dzisati dzapera kumatare dzimhosva. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi itsamba iri kubva kuna Nobhala, munyori mukuru webato reCCC.
Chii chaita kuti munge muchinyora tsamba iyi?
Ndakataura chitanga kuti President Chamisa is surrounded by criminals. Vanhu vavechiti ndivenhema. These are the criminals around the president. Vakunota manje kuti vadzorere musangano mashure. Vakunokuta kuhijeka project chachakavatorera kuti vapadze musangano. Tine kolera kuHarare. Kolera iri kuZambia yakuHarare yakuspreada kumacities yese. Makutovhisa meya. Meya ane kodzero rokugadzira Harare. Atotanga kuklina is in line ne government policy yokuti Harare smart cities. Saka makutomvisa because ari kuita basa. Hamusi kuta DNA yenu ndiyo kuti Harare irambe irudzokera mashure. DNA yenu ndiyo kuti munhu ari progressive, asiri President Chamisa chete, haafanire kuti aonekwe. You want to be the only stars shining in the sky. Azviite izvozvo. Saka chirozvamba izvozvo, takatonyora tsamba iyoyo kuti minister asaete, and the minister cannot act. Netsamba iri kubva kuma criminals. These are the criminals around the president.
Asi vashavangu, mune humbo here kuti tsamba iyoyo yabva kuna vachamisa? Nokuti tamboedza kuvhunza vamwe vari pedyo na vachamisa vari kuti havana ruzivo nezvetsamba iyi.
No act ya ma criminals. They will lie and they will act and they will do anything in the name ya president. Because president anga sikaone kuti vanhu ava ma criminals. Akutotanga kuzoona vaita mhosva nezita rake.
Imiwo sasekretari general sekutaura kwamuri kuita, hamushando here navachamisa muchigara pasi kuti tobvisa ani naani?
President Chamisa angatoenda kuholiday, akatoenda kumasvingo kwekuti whole holiday, adzoka tsorekwa nezuro because aizorora, because ma criminals aya aimonisa moto. Saka takati president enda kumusha orowa nemhepo because uchapedzisira usikafunge because ma criminals aya. Akutotopinda aone makriminals asenzisa zita rake kuti varikole vanhu vari effective kuti Harare vanhu vafe. You want people to die in the midst of the cholera. How do you remove your troops in the middle of the war? How do you retreat in the middle of the war? Those strategy ambiguity iyo chiri kuiramba iri kuitwa nemakriminals.
Vano zvitindivo vakafanobata chinzvimbo chemunyori mukuru weTriple C vasengezo Shavangu vari parunare kubulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Mvura zhinji iri kunaya mugweru nenzvimbo dzakatenderedza yakonzera mafashamu mumisha yevanhu vari pedyo nemadhamu ayo ave kufashukira. Dhamu reGwenoro irinonzi razara kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nemaviri kubva muzana kana kuti 92%. Dhamu reWhite Waters rakazara zvekutopfachukira. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinotiwo Meteorological Services rinoti mvura yakawanda inogona kukonzera mafashamu haisati yapera kunaya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wekanzuru yeGweru Muzvare Vimbai Chingwaramutse.
Mvura yakanaya chaizvo muguta reGweru, tinotenda musika vanhu nemvura yatakawana. Asi kuti pane vanhu vatingati vapindirwa nemvura mudzimba, zvaizvezvi hapana vati vapindirwa nemvura mudzimba. Asi mvura yanga yakajenga nekuti mvura yakanaya neuwandu wayo.
Zvii zvamuri kuita weimi sekanzuru pamusoro pedambudziko irori?
Sekanzuru yeGweru tine inonzi disaster risk management yatinoita. Tagara tine macenters atakaita kuti kunonyanyisa kuita mafloods ikoko, vanenge vawirwa nedambudziko vane namba dzavanotofona, tonovabatsira ikoko. Tine marescue teams edu efire brigade vonobatsira. Zvekare vanenge vawirwa nematambudziko tinogara tichingovakurudzira kuti kana muchinge mawirwa nematambudziko akwekuenda ndeukuku, mukaona kuti muri parisk, mhanyai muende pakati pakati. Notori nenzvimbo dzatakabva ataura, dzatakasekureta, dzatakaadvertisa, tichitsanangudzira vanhu kuti musaitika namatambudziko mubva maramba muri panzvimbo inogona kuti munogona kurasikirwa neupenyu. Munogona kuenda kumuchipotera kunzvimbo idzi kana kuti muchinge maona kuti manonoka, munogona kutifonera. Kana kuti pane vasingagoni kufamba munotifonera, vefire brigade vedu vouya vokubatsirai.
Muri kutaura rubatsiro rwamuri kupa vatowirwa nedambudziko, kune vakavakira mumatoro nemunzvimbo dzine mvura, muri kuvabatsirawo sei sekanzuro?
Long term yatinotarisa ndeyekuti tinotarisa kuti dzimwe dzimamwe maresidential areas akavakwa mune atinotiwo ma wetlands, which is not proper. Saka going forward we are saying we're looking at all ma developments ese ari kuitwa, tichitarisa kuti nzvimbo dzapavari kuvakira vari kuvaka panzvimbo dzakaita sei, and huye planning iri kuitwa ipapo, mastructures ari kuvakwa ipapo, mastructures akaita sei. Then zvekare chimwe chatiri kuona chiri kukonzeresa flooding inyaya yemadrainages.
Asi harisi basa renyu here rekugara makachenesa madrainage amuri kutaura?
Tinenge taclear madrainages. asi dambudziko ratikusangana naro ndedzimwe dzenguva havagari havanzwisise kukosha kwedrainage havanzwisise kuti kuko drainage rakakoshera chiindo runoita kuti kamvura ifambe kana kuchinge kwanaya ifambe zvakanaka unoona ndoma vanotora vachikandira marara imomo vamonotora mapampas vari kukandira mapampas imomo migero yemadrainage dzatinenge tachera unoona vamwe paivhu ipapo vaakurima mbambaira yamihomba yembambaira vamwe vaakurima murivo pari kunaya mvura ivhu riya rikuerera chinoita sei richinodzokera mudrainage muyamuya flooding yobva yaitika
kurudziro yenyu sekanzuro kuvagari vemugweru ndeyekuti kudini
saka tinongokurudzira vagari vemugweru kuti ngatichengetedzei madrainages edu akatikoshera zvakanyanyisa anyanyise nguva ino yekunaya kwemvura saka tinofanira kubatsirana ipapo asi zvekuti pane vapindirwa nemvura mudzimba zvazvino aiwa hapana vapindirwa nemvura mudzimba panguva ino asi makore apfuura aindova tikambosangana nazvo zvekuti vanhu vaitopindurwa mudzimba nemvura but gore rino ra 2024 hazvisati zvaitika
mutauriri wekanzuru yegweru muzvare vimbai chingwaramutse vange vari parunare nestudio 7 Zimbabwe nezuro yakabatana neSADC mukuparura chirongwa chekudzivirira mirizhonga mudzimba kana kuti gender-based violence chichasvika muna 2030 chinonzi the National Strategy. Chirongwa ichi chinotarisa matano anofanira kutorwa nehurumende nevanhu vose vemunyika kuedza kumisa nyaya yemirizhonga yemudzimba kunyanya yakanangana nevanasikana nemadzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzemadzimai echidiki nevanasikana reshamwari yemwanasikana muzvare ekenia achifamba
isusu seboka rinomirira kodzero dzevasikana tine zvizhinji zvatiri kuita kuti tirambe tichiramba kumbunyikidzwa kumadzimai nevasikana tine atinoti maflagships tine madanda revasikana tinoita hurukuru dzekutidzidzise vasikana kuti vakwanise kunge vachimhanyara nyaya dzikaitika kuvadzidzisa zvakare kuti vapote vachiramba kumbunyikidzwa kwakakona kuchiitika kuvakurudzira kuenda kuzvikoro uye kuvakurudzira kuti vawane nzvimbo dzinokwanisa kuvabatsira mabasa emaoko ruzivo uye vabatsiri
muri shamwari yemwanasikana sekutaura kwenyu komwanakomana ari kusara waamire papi
tine zvakare atinoti dare remachinda kushanda nevarume nevakomana kwatinenge tichiita hurukuro dzeyatinoti gender equality pachirungu kuti hausi mujaho kwete chatiri kuda kuti mikana yenzane zviwanikwa zviwanikwe kune munhu wose zvingave zvicherwa zvingave zvekurima
mamwe masangano amuri kushandawo nawo ndeapi
tine vatinoshanda navo vatinoti tsoka dzeshamwari dzinosanganisirawo madzisabhuku nevemakereke vatinoshanda navo kuti aiwaka nyaya dzakaita sedzekumbunyikidzwa dzatidi kuti dzinge dzichingosiyiwa dzakadaro mumakereke dzichinyararirwa dzichinzi ngati dzinamatirei kana kusiyiwa kumadzisabhuku dzichinzi ngadziripwe nemombe vapari vedzimhosva vanofanira kunge vachienda kuchirongo kwavanofanira kunge vachigara
ngatidzokei kuchirongwa chiri kuparurwa ichi nehurumende munomirawo papi imi nehurumende mukushanda kwenyu
tiri kushanda zvakare pamwe chetepo nemapoka ehurumende akasiyana-siyana vezvedzidzo vezveutano veministry of women affairs uye vesocial development tine mapila atinoshanda nawo kutarisa nyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa tichienda nevasikana kwavanonowana rubatsiro kumakoti kuzvipatara uye kuvapa counseling tiri kushandawo zvakare chidzidzisa vasikana mabasa emaoko nokuti kazhinji takaona kuti nhamo ndiwe iri kukonzeresa vana kuti vambunyikidzwe saka tinovabatsira kuita mabasa emaoko dzingave huku kungave kusona zvikwanisiro zvaanoshandisa kana nguva iya yakwana zvakasiyana-siyana vamwe vanoita zvirimwa chaizvo
mashoko amungasiyirewo veruzhinji ndeapi
vakomana nevarume madzisabhuku vagadziri vemutemo vemakereke nharaunda tichiti mumwe nemumwe ane basa kukurudzira kodzero dzevanasikana nemadzimai tine zvakare masenta edu anobatsira kwamureoko kunonzi kumborosha mwari mabasa emaoko kwaseke yatinoti tariro yedu inotarisa vasikana vanenge vakambunyikidzwa kwachihota yatinoti donhodzo inotarisa vasikana vari kutakudzwa mutoro wekuita madzimai nguva yavo isati yakwana uye kuchitungwisa kwatiri kutarisa nyaya dzezveutungamiri hwevasikana mune nzvimbo dzakasiyana-siyana
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzemadzimai echidiki nevanasikana reshamwari yemwanasikana muzvare eKenya Chifamba vari parunare neStudio 7. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nekufambiswa kwemashoko muMozambique vaMateus Magala vari kushanya munyika kuzoita misangano yekudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe munyaya dzezvekutakurwa kwezvinhu. Vari kutarisirwa kuita misangano negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona. Makurukota maviri aya ari kutarisirwawo nhasi kushanyira Forbes Border Post mushure mekuita misangano muHarare. Munambudzi gore rapfuura mutungamiri wenyika vamunangagwa vakabatana nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi mukuona kugadziriswa kwenjanji yeBeira Machipanda iyo yakagadzirwa ichiita $200 million dzekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati.
Achinjakanaka zvikuru kuti nyika mbiri Mozambique neZimbabwe dzidyidzane panyaya yezvekutakurwa kwevanhu kana kuti nyaya dzezvitima nemugwagwa.
Sei muchidaro vaGoliath?
Zimbabwe inokwanisa kudzidzisawo Mozambique zvakawanda panyaya yezvitima uye zvekare panyaya yezvemugwagwa. Chiro hazvo nyika yedu yaderera panyaya zvitima uye zvekare nenyaya dzekuwandirwa kwemugwagwa.
Mabata nyaya yekuti Zimbabwe ine zvainogona kudzidzisa Mozambique zvaviri zvitatu. Ko iyo Mozambique hainawo here zvaingadzidzisawo Zimbabwe?
Mozambique inyika iri kusumukira kana takatarisa mazuva ano nezvinhu zvakawanda. Ndingati nyaya dzemagasi nezvimwe zvakawanda zvakawanikwa zvichera zvakawanikwa muMozambique imomo. Inyika iri kutovaka iri kutosumukirawo panyaya dzotunzwa kuti vane zvimwe zvitima kudzimwe nzvimbo. Asi tinongoda kuti
kurudziro yenyu yochiti kudini?
Kurudzira kuti nyaya yezvitima imutsuridzwe, iye zvekare hurumende yeZimbabwe itsvagowo mainvestor ekunze vanoda kuuya kuzowandudza nyaya yekutakurwa kwezvinhu izvo zvaakutakurwa pamugwagwa, zvaita kuti mugwagwa muzhinji iparare zvaichimbotakurwa nezvitima. Zvitima zvichanyatsofamba sezvatinotarisa zvitima zvinotakura veruzhinji. Magudzi treni ataimboona makore apfuura achitakura zvinhu zvakawandisa zvikuru izvo zvaakutakurwa pachishandiswa mugwagwa. Isu tinongokurudzira kuti dai zvitima zvamuka pamwe mugwagwa yedu ingarega kuparara zvakanyanya, nekuti chizvitima ndo mode of transport yakachipira vanhu zvakanyanyisisa panyaya dzekufamba. Uye zvakare kutakura zvinhu chitima kwakachipei kudarika kutakura pamugwagwa. Uye zvakare zvinoita kuti mugwagwa isaparare kana zvitima zvichitakura zvinhu zvinorema.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Handioni paine chokunyanyopemberera zvapo pamutemo uyu unonzi wadzikwa navamunangagwa unotaura maererano nekunge munhu achitongerwa makore gumi kana kupfuura anenge arara nomwana asati abva zera. Chendinoti hapana chokunyanyopemberera ndechekuti vamunangagwa vakungosimba nemitemo, asi kuzoitwa kwayo pagiraundi nokuteedzegwa kwayo pagiraundi zvizere hapachina. Nemhaka yekuti vamunangagwa vabatwa negwenya mukwenya repolitics, vakungokwenya pose pose vachidzingirirana netriple C. Hapana chokumbotsvaga kana chokufungidzira zvese zvokubatwa kwavana vadiki zvibharo zvakawandira kwamarange kwavanogara vari vamunangagwa vachiinda kunogwadama pakirawo pamashiraini nevanhu vokwamarange ndokuri kutoitwa izvozvo zvepabonde zvakanyanyisa navana vadiki asi havasungwi nemhaka yokuti vanenge vachitsigira zano saka handioni zvazvinoreva
ruzhinji rwezimbabwe makadi vanhu uye ngatisawanzira Chamisa mutoro nokuti tikamuti ngaati tokuti ngatiite mhirizhonga ngatidai ndo zvakamirire zano kuti vamuvharire zvakaita Jobscan ngati isu ruzhinji rwezimbabwe ndisu tinofanirwa kunga tichiona kuti todii isu ndisu tinofanirwa kuona kuti todini nokuti Chamisa chete hangakwanisi kudhila nezanu pf dai kuri kuti nyika ino yanga ine mutemo Chamisa ari yepurezidendi tinoziva kuti uripo uyu akazvigadza handiye purezidendi ende aitobheja kuti hatingaakirwi paramendi nemachina kuti tizopa ana Chamisa izvozvi ndotinomboramba tichizi tapiwe ndege tapiwe chikafu mahara mahara chero dai muchitaurire vanhu vasina pfungwa chete hapana zuva risingasviki nokuti Ian Smith aitaura kuti not in a thousand years 1965 ichideclare UDI asi kusvika pana 1979 pane makore mangani
muri sei studio 7 vashamarari vestudio 7 I'm long time happy new year zvese necrismas zvacho zviri papo mazimbabwens zimbabwe yese netimu yamu yepachipinga right ndanzwa zvangu puchitaurwa nenhau yedhora rezimbabwe vakomana dhora rezimbabwe harifi rakaita valumu bhozi dhora rezimbabwe rikaita valumu nyika yacho inonga yatonaka saka nhau iripo inhau yekuti dhora rezimbabwe ngarishaya valumu zvinhu zvirambe zvakaipa muzimbabwe izvi zvandiri kutaura izvi kana gavhumendi iripo iyo iripo iyo inotozviziva ivi namunangagwa anozviziva kuti dhora rezimbabwe harifi rakaita valumu bhozi rikatoita valumu nyika yatonaka saka ipapo kanganwa ipapo handisudo kunyepirai
studio 7 mukoma wandapo kusesei vakomanaka chakakala gore rino chakakala vakataura kuti 2024 is the year of surprises tibvunzire vakomana vezano pf vana mutsvangwavo kuti kosadhaka yapapi kuno maelections fresh elections tibvunzire vanhu vezanu pf kwete zvazvo kusura vachingotuma chabangu achingotuma chabangu vabvunzei mukoma hwande vezanu pf vana marapira vabvunzei vana mangwana tiko mafresh elections ari kutwarii nhiko zanu pf bvunzai vakuru vezanu pf ndapota hangu siyanai nachabangu chabangu haana zvaano anongotumwa chabangu siyanai nechabangu tibvunzirei takuda maelections muzimbabwe munomu tione kuti mukomana apinda here zvanetsa zvezanu pf tibvunzirei
pastudio 7 mamuka makadii mhuri yezimbabwe kusangana kwetiri kuita pachirongwa chino chevoice of america ndichiti mhuri sei ana mukomatanano kahwandenanokoma blessing zulu nevamwe vose vashandi vanoshanda vari mukati mwevoice of america ndiri kutaura nenyaya yavamunangagwa iyi yavanotaura kuti kuroorwa kwevasikana vasati vasvika zera mahumbwa anotaurawo achibudiriri chirongwa ichocho ngavaende pamarange apo mapostori apo mapostori acho vanovatya zvisikaitika ndokubva kumuroho vamwe vanhu kakakaka saka vanongotya vana kuti vakwanise kuvatsura vanotya kubveyo chimhanya ndosekero chivaregedza vachiita zvinoda noku varenge vanozvitonga kamuzimbabwe kutotonga naiye wacho munhu akaka wacho andindiri masimba ngavaende pamarange apo aiwa zvakanaka muri wezimbabwe shuga shuga chinyokoto vari tsela svikiri mometsinyi iye munhu ati ainalo svikiri asina svikiri aiye munhu ati shuga shuga panoti nero ipapo pamaoriselinda apo muri sei apo pachako marozva zvakanaka shuga shuga chinyokoto
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba inoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera nhamba idzodzi kwete kutumira audio iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Bazi reAfrican Union rinogadzirisa makakava rakasangana nezuro chitatu panguva iyo paine kusawirirana pakati peEthiopia neSomalia pamusoro pechibvumirano chekushandiswa kwemvura. Rakakurudzira mapoka ose ari maviri kuti azvidzore. Ethiopia iyo isina mahombe kombe yakasainira nachibvumirano chine chekuita nemvura chakashamisa vanhu vedunhu rave kuzvimirira reSomaliland musi waWandira. Danho riri kurambwa neMogadishu ichiti kutyora mitemo yepasi rose. Nengo dzedare reparamende muAmerica dzakadzokorora nezuro kurudziro yekuti pave nemutemo unotsigira nemapoka ose unorambidza America kuita mabhizimisi mune zveumhizha neumhetura zvekuChina. Makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gakava range richida kuitwa nemusi wesvondo nevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublicans rinonzi rambosendekwa parutivi. Gakava iri ranza richaitwe mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump varamba vakatsika madziro kuti havasi kuda kupinda mugakava racho. Mumwe ari kukwikwidzana navaTrump vaive mumiririri weAmerica kuUnited Nations, amai Nikki Haley, vakabva vatiwo naivo havangakwikwidze vaTrump vasipo. Gavhuna wekuFlorida vaRon DeSantis ndivo chete pane vari kutarisirwa kuti vanokunda kubvuma kupinda mugakava iri. Nekuda kwekushomeka kwevanhu vaida kupinda mugakava irori, nepfenyuro yeCNN yakabva yarisendeka parutivi. Sarudzo idzi dzange dzichida kuitwa pamberi pesarudzo dzemaprimary elections kuNew Hampshire. Makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast, chikwata cheEquatorial Guinea chichitarisirwa kukweshana nechikwata cheGuinea-Bissau pamutambo wekutanga wanhasi. Ivory Coast iri kutamba neNigeria mune mumwe mutambo uchatevera, kwozopedzisira nemutambo weEgypt neGhana uyo wakatarisirwa nevazhinji. Nezuro Morocco yaitarisirwa kuti inogona kusimudza mukombe uyu yakarowa Tanzania 3-0. Ngatinzwei Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 achitaura nemuongorori wezvenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mitambo yenhabvu yemakwikwi eAfrican Nations Cup iri kuenderera mberi munyika yeIvory Coast sezvo nhasi tasvika muzuva rechitanhatu kubva pazuva payakatanga mugovera wakapfuura. Zvikwata zvese zvatamba mutambo mumwe uye nhasi tava kupinda pachikamu chechipiri yemitambo. Nhasi Equatorial Guinea ichatamba nechikwata cheGuinea-Bissau, kwozoti Ivory Coast, iyo yakatanga makwikwi nekukunda Guinea-Bissau 2-0, ichatamba mutambo wakatarisirwa kunakidza zvikuru apo ichasangana neNigeria. Nigeria inenge ichitsvaga mutambo wavo wekutanga pavachabudirira mumakwikwi ano shure mokupedza mutambo wavo wekutanga ari mangange 2-2 nechikwata cheEquatorial Guinea.
Mumwe mutambo uchange uripo pazuva ranhasi wokupedzisira ndeupi?
Mumwe mutambo unotarisirwa kunakidza zvikuru uchaona chikwata cheEgypt chichitungana neGhana. Egypt yakatanga makwikwi ano pamutambo wavakapedza ari mangange neMozambique 2-2, kwozoti Ghana yakashamisa vakawanda vaitarisira kuti ichakunda asi ikakundwa 2-1 nechikwata cheCape Verde.
Tombotarisa mitambo ichange iri kutambwa mangwana, munoona zvichizofamba sei?
Pamitambo ichatambwa mangwana, Cape Verde inosangana nechikwata cheMozambique. Zvikwata zviviri izvi zvakatanga makwikwi eNations Cup gore rino zvinodadisa zvikuru. Dzimwe shasha dzichatungana pamitambo yemangwana dzinosanganisira Senegal, iyo yakasimudza mukombe mumakwikwi apera ichisangana neCameroon. Mutambo uyo unotarisirwa kunakidza vakawanda apo Cameroon inenge ichitsvaga mutambo wavo wekutanga vachikunda mumakwikwi egore rino. Guinea neGambia ndidzo dzinopedzisa urongwa hwemitambo yamangwana, asi chikwata cheGambia chinoziva kuti chikakundwa neGuinea zvekubudirira mumakwikwi egore rino zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo.
Muongorori wenau dzemitambo Tandazani Zimbwa anga ari parunare na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 abva atishitsa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mfaro ndini Evans Zininga ndokusiya imwe ina Taboka Ncube achikupa echirongwa cheIsindebele.